masachigaro maviri ekopa kanoti vapowo mangwana vezanu pf pamwe navadouglas munzora vemdct vaudza vatori venhau kuti masangano akazvimirira asati anyorisa kuti apinde mumusangano uyu anokokwa kuti azopinda mumusangano uyu vamangwana vati masangano akazvimirira anoshanda ari pasi pecrisis in zimbabwe coalition nemamwe ari pasi penational association of non-governmental organization nezuro ainge aratidza kusafara nenyaya yekuti copak yaiti vanofanira kunyoresa kupinda musangano wesecond all stakeholders pasi pemapato matatu ari muhurumende
haasi munhu wese wese ane sangano rakazvimiririra ane ukama nenango necrisis kuna vamwe vasina ukama navo ende tine more than 4000 masangano akadaro saka takavapa kana vachiti havana kugutsikana zvavo kwavari kana vachiti vanoda kubuda haii kodzero yavo hakuna anovarambidza asi isu chatoziva nechokuti pavanhu vachauya more than 600 vanenge vachibva kumasangano akazvimiririra ende chikumbiro chedu chekuti tabva sure kweso tichishanda navo zvakanaka dai tapedza basa tichishanda zvakanaka
vamangwana vatiwo pane mamwe masangano akawanda anoshanda akazvimirira asiri pasi pecrisis zimbabwe coalition nenango akatonyoresa kupinda musangano wesecond all stakeholders vamunzora vatiwo copak inoda kuti vemasangano akazvimirira vapinde musangano wesecond all stakeholders
we have no intention of entering into the politics of civil society but those places are there and we are hoping that by end of day today people will come and take their places even the names that they are complaining about even the 150 assuming their figure is correct have not yet come forward to be accredited. It makes a different case where you say we have accredited fewer people than we are entitled to.
Zvichakadai masangano anoshanda akazvimirira ari pasi pecrisis in Zimbabwe coalition nenango anyora kumuyananisi panyaya yeZimbabwe vanove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitsutsumwa nenyaya yekuti vakanzi necopak vanyorese vari pasi pemapato ezvematongerwo enyika. Vanodawo kuti vecopak nevezvematongerwo enyika vamire nechitsidzo chavo chekuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana vachapinda musangano wesecond all stakeholders vachange vachibva kumasangano akazvimiririra uye vanhu makumi matatu vachange vachibva kumapato ezvematongerwo enyika vamangwana navamonzora vati vapedza kugadzira musangano wesecond all stakeholders uyo uchatanga nesvondo panenge pachisvika vanhu uye uchipera nechipiri svondo rinouya muzinda weamerica muzimbabwe unoti uchatuma nhumwa dzavo kunoona mafambiro achange achiita chirongwa ichi muzinda weamerica hausi iwo wega uchatumira nhumwa sezvo mimwe mizinda yenyika dziri muzimbabwe ichatumirawo nhumwa dzichinoona mafambiro emusangano uyu ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera.